tatsanangurirwa nemapurisa nevakaonawo kuti zvakaitika ndezvokuti pane motikari yanga ichifambirawo ichibva nekumarondera. Vanhu vanga vari mumotikari umu havana kuziva kuti motikari iri mberi kwavo pana vachamisa, vanga vari muconvoy.
Vanoti ivo chiripo ripotyo, motikari dzacho dziri mberi dzakangomira, ndokubva ivo vafunga kuti hamota dzamira ngativovateke, ndokubva vanoblokwa uku, ndokubva vauya vakaatakwa mumotikari mavo vachinzimbo kuti tevera, ndokubva vakagona vachamisa vakuzvipinza mumotikari muya maya vachidii vachiataka. Saka ndokubva vazokazaitika, ndokubva vatotopinza nemotikari yavo vanga vari kuvatakwa, then vachibva vazonomhangara kumapurisa kuruwa. Ndozvavanoziva pati nyaya yanga iripo yanga ikunzi vanga vachinzi kuti tevera muri maintelligence officers or something like that. Ndotsanangura iripo.
Saka imi pane humbo hwamakwanisa kuona, vanhu ava vasori here kana kuti vari kumilitary intelligence here kana kuti vanhuwo zvavo?
Vanhuwo zvavo vari kuzvifambira. Hakuna motikari izvoyo haisi motikari ine anything to do with government or arms of government. Inongoriwo motikari vanhu vaizvifambirawo vakangofungawo zvavakafunga tisingazive kutiwo vaisecha chii, asi kwete vanhu vanga sorasori.
Tiri kuonawo kuti mugwaro ramaburitsa iri muri kutaura kuti imi mutungamiri wenyika munhu anoremekedza vanopikisa, muchitaura kuti ndokusaka vachida kuti mutungamiri webato rinopikisa anga achipiwa chiremerera chekupinda kana mudare reparamende. Nyaya iyoyo yamira papi?
Iko zvino chikuru chatiri kudzingirirana nacho sehurumende kuyananisa mitemo iripo, yatinoti alignment yamalaws, iri behind nguva yareba zvikuru. Saka ndoto the biggest job re-legislative agenda iyo ichazoteverawo zvayo, but pari zvino iyoyo tiri kuda idzi kwedu uku tinenge tinana aipa ne-BSA ndo dzatiri kumanyidzana nadzo kune vamwewo vese imwe mitemo yese iri outstanding ndoiri kuyananiswa. Iyo tozoiona kuti kana tapedza izvi zvinozotevera here. Ndizvo apapi izvozvo.